vachitaura pakuvhura zviri pamutemo kwefactory yeHamara tomato plant inogara madomasi vamunangagwa vati vari kushushikana nekupararira kwezvirwere zvecholera netyphoid vakati hurumende iri kuita zvose zvainogona kubatsira kuti kutekeshera kwezvirwere izvi kupere vati ibasa remakanzuru emumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana kuti awanise vagari mvura yakachena pamwe nekurasa tsvina nekutakura marara nemazvo kuitira kuti zvirwere zvakadaro zvisarambe zvichiwanikwa.
What is most important is for the council, the municipality, to make sure that...
Zvakakosha zvikuru ndezvekuti makanzuro aone kuti nyaya dzeutsanana munzvimbo dzavo dziri kufambirana nenguva uye kuti mvura yekunwa yakachena. Kuita izvi basa remakanzuro raanofanirwa kuona kuti aita nemazvo. Ndinokurudzira vanhu pamwe nemakambani munyika kuti vabatsire nezvikwanisiro zvinobatsira kurwisa dambudziko rezvirwere.
Vamunangagwa vadzokorodza chipfunzo chavakaita munguva pfupi yapfuura chekuti hurumende yavo ichaendesa masimba kumatunhu mushure mekuvandudzwa kwemitemo inobata nyaya iyi. Vati kana makanzuro ematunhu avepo zvakakosha kuti ashande zvakasimba mukusimudzira upfumi hwematunhu aya, izvo zvavati zvichaitawo kuti nyika isimukire.
We are going to shoot the provincial councils across all the provinces.
Tichagadza makanzuro ematunhu mumatunhu ose sezvinotaurwa nebumbiro remutemo yenyika. Basa remakanzuro nematunhu aya pamwe nemakanzuro emumaruwa akasiyana-siyana nderekuti vaite urongwa hwebudiriro yematunhu avo. Toda kuona upfumi hwematunhu huchivandudzwa, upenyu hwevanhu huchisimukira.
Hamara tomato plant yakaitwa nekambani yeTurning Material and Cream iyo inosanganisira mumwe murimi wechichena pamwe nevamwe vekereke. Vapita Cunningham veTurning Material and Cream vati fektori yeHamara tomato plant inokwanisa kugaya madomasi anopfuura matani 150 pazuva. Vachitiwo vanofara kuti fektori iyi iri kubatsira kuwanisa vamwe varimi vekumamisha chouviri. Mushure mekuvhura Hamara tomato plant vamunangagwa vavhura zvakare chirongwa chedzimba dzeHopeville zviri kuvakwa neimwe kambani yeJR Goddard muBulawayo. Vamunangagwa vati zvinogona kuonekwa sechinhu chisingakwanisike asi vati hurumende yavo yakazvipira kushanda kuti upfumi hwenyika huve hwave pane chimwe chinhanho panozosvika gore ra2020. Vati zvirongwa zvakadai seHamara neHopeville zvinoenderana nedonzvo rehurumende yavo rekumutsurudza pamwe nekuvandudza upfumi. Mutungamiri wenyika vati nyika haifanirwe kuve nezvirongwa zvinongonyorwa pasi chete zvisingazobatike. Vakadzokorodza yambiro yavo kuvashandi vehurumende kuti havafanirwe kuwanikwa vachivhiringidza zvirongwa zvehurumende.
Ndichaita kuti nyika iwane pundutso kubva muzvibvumirano zvakanyoreranwa pakati pehurumende nedzimwe nyika. Nguva yekunyorerana zvibvumirano zvisingazotevedzi yakapfuura uye ndinoda kuti vakuru vemapazi akasiyana-siyana vanzwisise yambiro yangu yekuti zvinhu zvachinja.
VaJames Goddard veJR Goddard Company iri kuvaka musha weHopeville vati vari kufara kukwanisa kuwana mukana wekubatsira hurumende muchinangwa chavo chekuwanisa vanhu dzimba. Dzimba dziri kuvakwa mumusha weHopeville dzinotangira pazviuru $40 zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.